manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 2017 Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Commission iri kufanofambisa mabasa mukanzira yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muofisi ya meya wechitungwiza avakambomiswa basa
kusatendwa zviri kuvasipa basa asi kana kana ndari kusimisa ndopa vanogona kuita masimba kuti vatsidze kuti tiyo kwete kuti vatore zvangu kanda panze sameya kusadza kukosheta meya vakasadzwa nevanhu
Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore ari pedyo necheGutu.
Mbudzi mombe huku zvirwiswa kurodhi votomupampo kugara parodhi wezi haana kukuzviendesa andati saka tiri kuuraya vanhu
exactly
tiri kuvaurayi
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Tienzo redu kufu, ndoro kupariza vangeri. Asimu kupariza kwa chino ita uku. Tino tarisao magariro evanu. Tanengi pachida kuti vanu wasimu ziruwe upenyu wavo.
Ndiwe mimwe emisoro na uzedu za nasi. Ichuwe kwa mri ichibakuna ku Studio 7 iri muWashington DC. Commission iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza iri kutungamirwa navamadzudzo pawadyira inonzi nemusi wechina chapfuura yakaburitsa nechisimba kubva muhofisi midziyo yameya wechitungwiza vaphilip mutoti avakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka vamutoti vanoti vakaudzwa nevashandi vekanzuro kuti gonhi repahofisi ravo rakapazwa zvinhu zvavo zvinosanganisira magwaro ekanzuro zvakaiswa panze Vanoti vari kushamisika nedanho rekomisheni iri sezvo vasati vadzingwa basa kana kumiswa pamberi pematare vachipindura kunyaya dzavari kupomerwa vamutoti namamwe makanzura makumi maviri nevana vakamiswa basa mwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru uye kusaita basa nemazvo Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iyi panyaya iyi Ngatinzwe hurukuro yataita navamutoti.
Ndakafonerwa naHR achinditaurira kuti atumwa necommission kuti varoda kuburitsa zvinhu zvangu panze muofisi mangu kuti vashandise ofisi iyoyo. Ini zvinova zvinhu zvakandikachamadza kuti komishina inogoda kusenzesa ofisi yameya. Iyo meya vakasasendwa. Kusasendwa zviri kuti vatsungwa basa. Asi kana kana ndari dismissa ndopa vanogona kuita masimba kuti vasenzese ofisi iyoyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya. Kutadza kukoshesa meya vakasadzwa nevanhu saka izvo zvaifanira kukoshesa since nyaya yangu iri mumatare ende tribunal yacho iri kunonoka madhei zvatakapfuura ende vasiri kufamba saka ina ndichaziva saka ndakuona vanhu vakukanda panze zvinhu kutangidza zvine chinangwa zvokuti kudzimisa kwebasa ndinofanira kuti ndikandwe kudaro sepanze
saka vakaita sei makavapa kii here dzokuti vapinde muofisi menyu
kwete havana tombondikumbira zvekii vakaita 3 days vakambotuma driver kuti apinde avhure Vanga vakatuma vashandi vanosvika 4 vashandi vese vakaramba vachiona kuti hazvina kodzero kuti ofisi ya meya ipwanywe saka ivo vacho vekomishini hanzi ndivo vakazopwanya rega vachiti meya na simba isusu takangofanana na minista saka ndizvo kuti minista since vakandiminista inini vanogona kuti vaite izvozvo pamewe wechinguza ndakati madhonya ko gweta rangu rakato wanyorera tsamba dzichiradza kwaudza kuti regai kuita izvozvo saka vakangoita dedara
saka zvinhu zvenyu zviri panze here kutaura kuno kana kuti mazviunganidza makavana pamazvichengetera
inini minista vakati nditasvikepo saka zvino zvirongotsakatika nenyika zvakadaro because inini ndiri kutevedzera mutemo wavakanditaura kuti nditasvikepo sana nhasi handausvikapo saka zvinhu zvacho vakangozvikanda nalasi amhero kuti zviripo here kana tichafamba sei
koiwo minista mati mavazivisawo here nedanho irori
ndida kumbotaura navo because wacho akabvura katiye pate zvake ndiye minista saka ane vari kusevenzesa masimba aminista saka ndoo zvandakaudzwa napr wechitunguzi achinditaura kuti nodanho ratorwa necommission
saka muchaita sei manje
gweta rangu raradza kupokana nazvo ratiri kutora nyaya yacho kuisawo kumatare
vanga vari vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vafilip mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare nestudio 7 mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dziri kudzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore pedyo nechegutu mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vazhinji vevanhu vari kudzingwa ava vakaenda pamapurazi aya mugore ra2000 apo pakatanga chirongwa chekutora minda kuvarimi vechichena asi vanoti zvinhu zvakatanga kushanduka gore rapera apo vakaona masamanisi vachinzi vabve pamapurazi aya zvichinzi ave ava Samuel Nhakaniso avo vane magwaro anotsigira kuti mapurazi ndeyavo varidzi vemapurazi aya vanosanganisira vaLivingstone nyama dzavo vakakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachiti vainge vaine magwaro ekuti ndivo vakapiwa nzvimbo iyi mapepa ari maoko estudio 7 anoratidza kuti vanhakaiso vakapiwa mapurazi aya mugore ra2008 muna zvita asi vanyama dzavo avo vaimbove murwi werusununguko vane masamba anoratidza kuti vakapiwa purazi muna 2006 vanyama dzavo vakingston mbwititi nevamwe vanosvika zana nemakumi mashanu vane masamba akanyorwa navadidmas mutasa avo vaimbove gurukota rezveminda asi vanyama dzavo nevamwe vavo vanoti vanoshamisika nekubviswa paminda yavo nekuti dare repamusoro ranga risati rapa mutongo panyaya iyi vanyama dzavo vanoti hapana tsamba yavakaona inokanzura ofaleta yavo vanyama dzavo avo vaimboshanda muchiuto vanoti vane tsamba yekugara papurazi uye vane makore anodarika gumi vari papurazi iri
asi kukuti ndakatanga kuendeswa kuhigh court ndapfekerwa pasi pemasquatters ari papurazi asi inini ndiine tsamba yeministry tsamba yangu haina kuithituyo then ndikagarapo iko zvezvi ndine 10 years ndiri papurazi waakundidzinga sezvizvi
vanyama dzavo vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti chivage chavo chiri kuraswa ndechechirongwa checommand agriculture icho vanofanira kudzosera sezvo vakapiwa mbeu nefotireza
chimwe chiri mumunda chimwe chakazara mudara rangu ndiri kungofura hafu yacho ndine 10 hectares kutotaura kwatiri kuita charasika chakawanda nokuti ava vanhu vakachibvisa fest ndobva vamuchiisa mupurasi raumwe koredi matanike ndobva wazochibvisazve tichingochokonyoka zvachiri kuita chakasiya murwi
sabhuku wenzvimbo iri kubviswa vanhu amai Josephine Matanike vanoti vanorwadziwa kuti vanhu vari kubviswa muminda mutungamiri wenyika varobert Mugabe varipo pasina zvavari kuita
munhu wese akazvinzwa kuti purezidendi vari kukudziridza command agriculture nhasi command agriculture yayo yakaraswa musango hurumende iripo purezidendi vedu varipo tiri kukumbirisa zvikuru baba vamugabe kuti ngavaongorore zvizhinji pamusoro penyaya iyi isiri masabhuku emuno munzvimbo wemuno tarwadziwa
amai Matanhike vanoti vanhu vakarwira rusununguko havafanirwe kunge vachibviswa muminda nekuti ivhu ndiro ravakarwira
wavheti akarwira nyika inei akarwira ivhiri ndora vakarwira ma 10 years vari musango vachirwira ivhiri nhasi isusu tiri kukumbira purezidendi kuti vapindire pamusoro penyaya iyi
vaimbove murwi werusununguko vatichaona shangiwa vanochinorwadza ndechekuti pavakaenda kuhondo dzimba dzavo dzakasara dzichiparara asi nhasi vave kudzingwa zvakare muminda mavanga vave kuti ndiwo misha yavo
and to worsen matters vanhu vakaita semavo veterans anditi vachienda kuhondo misha yakasara ichipwanywa
exactly.
Which is known by everyone
exactly.
Worldwide anditika varungu vaipwanya pamusha wabviwa nemurume. Which means uyu munhu haana musha. Mbudzi, mombe, huku zvirizwa kurodhi votomupampo kugara parodhi. Weza haana kwekuzviendesa. Handiti saka tirikuuraya vanhu.
Exactly.
Tirikuvaurayi.
Mumwe ari kudzingwawo vatawanda mhiripiri vanoti havana pekutangira vave kutomirira hurumende kuti varatidze kwekuenda sezvo vasina mumwe musha.
Vane chenyezi muri panzi munova kutakurwa nehurumende munoifanira kugara apa tichikuchakira ipo kuenda kana paripo kuenda munova kutakurwa nehurumende munoisa apa munova kugara straight hapana zana hatina hatigoni kuona nzvimbo kuzvisa isu pachedu amai vangu tinofanira kumbira zvinotaura hurumende kuti chindai apa sekutakurwa kwaitwa nei nehaigoti.
Mapurazi maviri aya Estelle neDorothy Moore aive ava Francis Cloud Whitkins avakatenga mugore ra1972 nemadhora zviuru makumi mashanu nezvisere akazotorwa nehurumende mugore ra2000 achigoverwa vanhu vatema muchirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Arthur Achigoriwa.
Bato reMDCT rinoti rinotambira nemaoko maviri kupinda kwavangosana moyo pamwe namzvarefadzai mahere mune zvematongerwo enyika vari kumapoka kwavari ikoko sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa mukana kumunhu wese kuti aite zvaanoona zvakakodzera. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti bato ravo reMDCT handiro chete bato rakanzi rinofanirwa kupikisa hurumende. Izvo zvinotevera kushoropodzwa kwevaviri ava nemapoka akawanda kusanganisirawo dzimwe nhengo dzebato reMDCT vari kuona sekunge vaviri ava vaifanirwa kupinda kana kubatana nebato ravo. Ngatinzwei vagutu vachitsanangura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinoda zvedemokrasi, rinorwira demokrasi. Kubva tichiramba mugore ra1999 kusvika pari zvino tiri kurwira democratic change kuna muZimbabwe. Saka timbozofa takagununa kana kugumbuka kuti kwaita vamwe vana veZimbabwe vasimudza ruoko rwavo kuti ini ndodawo kurana for office ya president kana kuti ndodawo kurana for office ye member of parliament kana office ye councillor. Nokuti ndo zvatinotochemera izvozvo tichiti kuwanda uya. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti hatidi kuti tiite muchirungu yanonzi intolerance yokuti vanhu vazviitire ivavo kuti vanoda kuitawo mapresident, vanodawo kuita maMP. Isi chatinorwira kuti vana veZimbabwe vave vanokwanisa kukwikwidza murunyararo.
Vamwe vanoti mbeva zhinji hadzina mashe. Ndo zviri kuchemwa nevakawanda kuti mapato anopikisa awandisa muZimbabwe kana kuti vari kukwikwidza vawandisa muZimbabwe. Munotiwo
ichokwadi, ipapo ndinozwanana nevanhu vanotaura saizvozvo. Saka tose tinoziva kuti zveshuwo tikaita zvikoka zvikoka, tikaita mapati akawanda pari zvino, ndinonzwa kuti hanzi mapolitical party muZimbabwe ava kutosvikawo makumi matanhatu nemana. Saka zveshuwo uchiona kuti isu tiri nyika yetingangoti nyika doko, tine vanhu 14 million chete. Kuda pa 14 million ipapo vacharejista kuvhota kuda havapfuure 6 million. Saka kuti kuti nyika yevanhu 6 million vanonzi ndo vachavhota yoita mapato anokwanisa kuitawo makumi matanhatu nemana, hazvechowo zvinotiita chisekeso kumbioko kune dzimwe nyika. Asi zvinonetsa zvembe zvechokuti kana tati isu kune multi-party democracy, hapanawo zvatingaita SNDC kuti titi vamwe vadawo kuti vapinde mudandaro rezvematongerwo enyika toti mazviitirei. Nokuti hatidi kuti tizonzi totendekwa nechimunhu itinotendekwa kuzano kuti zano haidi vamwewo kuti vaite zvepolitics kuti vatonge nyika.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9019 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na mkoma kuda matibiri. Vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 mkoma kuda.
Naita basi. Vakadi mkoma blessing.
Aiwa isu tiri nani. Nasi mkoma kuda tira kuti tinge tichirangarira vechidiki veMDCT. Vakatsakatika vakawanda vacho vakaitwa kafira mberi vakafa muna chikumi 2008 apo pange poitwa sarudzo dze runoff dziyadziya pane vakawanda ka vamaiziva apa mungataure kuti ndana nevamuchiri kutondera
ya ndinorangarira vakomana nevasikana vakawanda vamwe vacho ndingavandisisa varangarira nemazita. Ndinorangarira Joshua Bakacheza akanga ari mushandi wemovement for democratic change ari driver. Ndinorangarira Peter Chukururama. Ndinorangarira Tondera Indira. Ndinorangarira ana Kane Nyeve nana Kauzani. Vamwe vamwe wakapondwa.
Asi muri kuti imi vanhu vakapondwa pane umbo here wakati tsvikiti wekuti rangariri bato reZANU PF?
Zvakaoma zvauri kundifunza mwana wamai. Tinozviziva kuti ZANU PF nguva iyoyo ndiyo yakanga iri kumanikidzira kuti 27 June wamugabe muoffice nemasimba kana kuti nechisimba zvisinei nezvido zvevanhu. Saka ndiwo wakanga wane slogan iyoyo. Tinoziva nzvimbo dzese dzawakafamba kunana Machonari Central, kunana Machonari East, vanhu vavo vachitaka vanhu nekuponda misine nguva. Vanatondera Indira vakauya vakatorwa kana isiriyo iyo ZANU PF. Ndoi yanganga iri hurumende iri kutonga ingatotitaurira kuti ndiani akasvika usiku kana kuti mamba kwedza pamba patondera Indira akamutora akamuuraya. Nokuti ndivo vanenge vari vane mapurisa anofanira kudzivirira vanhu veZimbabwe vangatotiudza ndivo kuti Joshua Bakacheza akamuuraya akanomukanda kusango rekutirisi ndiani. Nokuti ndivo vakanga vachizviti hurumende panguva iyoyo.
Semaonere nyu chii chakapa kuti vechidiki vakawanda zvakadai vange vachipondwa munguva iyoyi?
Semafungiro angu ini yakanga iri nzira yekukanda kuchishidzira vana vechidiki kuti vasawane chekuita mukuedza kuzvisunungura. Vavariro yavo iri yekuda kutyityidzira nekusenda yandingati meseji pachirungu kuti if you do this unotakatika.
Tiri kuonawo kuti hapana munhu akasungwa pamhosva idzodzi. Munoona sei?
Ndo zvinongozadzikisa kuti hurumende yatinayo ihurumende yehumbimbindoka. Ihurumende isinei neupenyu hwevanhu. Vanhu vakatora Tondera Indira handingati vanozikana, asi vanhu vakatosvika zvokuti dai kuri kuti tine mapurisa ari kuda kuferefeta. Angadai akaferefeta ari kutoziva kuti nhingi nanhingi. Tingadai tine munongedzo wokuti munhu akatsvaka tinga maringe nezizi. Zvimwe chete izvo nana Beta Chokururama maurayirwo aakaita akanga ari kupondwa kwaita kunge pari kupondwa mombe. Naizvozvo panofanira kunge pakatosara umbowo hwekuti hazvimboda mupurisa akatrenwa tereki kuti abate kuti izvi ndo zvaitika.
Asika iro bato reZANU PF rinomboti imi veMDCT munomboitawo zvemhirizhonga izvi?
Ngatimbotanga ita taura nenyaya dzevanhu vatiri kuziva vakaurayiwa. Tondera Indira, Peter Chokururama, Kane Nyeve, Kauzani. Where are they and what happened to them? Before takuzotaura kuti imimi munomboitawo, tingaita here nyika yekuti ava vari kuponda vanhu nokuti vari kuti ava vanombopondawo? Neupi umbowo hwavanahwo uye ndiani atinonzi isusu takauraya kana kurova?
Mataura imi kuti semaonerenyu kupondwa kwevanhu uku kwainge kwakanangana nenyaya yekuti vechidiki vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Mungati zviri kushanda here?
Handifunge kuti zvinoshanda nekuti vechidiki ndinofunga kuti vanotozviziva. Pavanenge vapinda mugwara rekuda kuzvisunungura vanenge vachiziva matambudziko atinenge tichizotarisana navo muhondo iyoyo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma kuda matibiri nekupinda muchirongwa chedu.
Vaita hako blessing. Thank you so much.
Avo vanga vari mukoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu. simba rangu unodipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unodipa simba
Ndinonzi Bishop Godfrey Tangonezi ndiri bishop we Anglican Diocese of Mafingo tine madiocese anokwana kuita iwo mashanu rimwe iri Harare Manicaland, Matabeleland, Central Zimbabwe na hiyo ino Mafingo.
Nderipi basa guru runeitwa ne kereke yenyu?
Tinoita mabasa akati wandei. Donzo redu guru ndoro kuparidza vangeri. Asimu kuparidza kwa tinoita huku. Tino tarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo. Sezvakaita imomuno mudiocese reMafingo. Takabatsirana nevanhu kwemakore apfuura aya munzvimbo dzine malaria tichivapa matreated mosquito nets anosvika ku 65,000 uye tine zvikoro zvatinazvo mumaruwa sezvakaita kushurugwi rurawo tine zvikoro zvina kwachivi tine chikoro chimwe chete kubhohera tine zvikoro zvitanhatu kuchikomba tine zvikoro zvina muzvikoro imomo tinenge tichiitawo zvakare supplementary feeding uye sedhaisisi zvakare tinopinda munyaya dzezveutano tine kliniki yedu hombe iri padaramombe mishini uye pane zveutano izvozvi tiri kuita urongwa sedhaisisi Mafingo kupinda mumachechi edu mudhaisisi riri rose mune nzvimbo munowanikwa machechi edu macommunities iwaya tichiedza kudzidzisa vatenderi vedu pamwe chete nemacommunities panyaya dzeHIV stigma and discrimination kuti vanhu vanoraramawo neutachiona vasave vanotarisirwa pasi kana kusemwa kana kusiyirirwa pane zvimwe zvinenge zvichiitwa nemamwe macommunities tine zvakare yatinodaidza kutiyo skill center apo panoenda vechiduku vachinodzidziswa zvemaoko
zvamataura zvizhinji Bishop Taone zvinhu zvinoda mari kereke iri kukwanisa sei kurarama tichinzwa kuti vazhinji vari kungochemawo nemamiriro eupfumi hwenyika
tine shamwari dzedu dzatinadzo dzinobvawo mhiri kwemakungwa dzinenge dzichitibatsira
nhasi ishoko ripi ramungapa kuvateereri Bishop Taone zvirinobva mubhuku dzvene
ya ndingangoda kuti ndive ndinogoverana nemhuri yezimbabwe ndakatarisana nendima yaAmos chapter 7 kubva pavhesi 7 kusvika pa8 ndichaverenga ndima iyoyi inotiwo ndakaonazve chimwe chiratidzo chakabva kuna tenzi muchiratidzo ichi ndakamuona akamira pachidziro chakavakwa netambo yokururamisa nayo akabata tambo iyi muruoko rwake akandibvunza achiti nai Amos uri kuoneiko ine ndikati tambo yokururamisa nayo ipapo tenzi akati ndiri kushandisa iyi tambo kuratidza kuti vanhu vangu vakaita sechidziro chakaungama chinoda kururamisa mitambo handichadzorizve mwoyo wangu maererano nekuvaranga ndo ndima yandaverenga Amos 7 verses 7-8 pandima iyi yandaverenga Amos aiprofita ari pakati pevana veIsraeri panguva iyoyo vamwe vanhu vemuIsraeri vaizviunganidzira pfuma zhinji kwazvo vachidzungirira varombo hori wanga hwakatekeshera kusanganisira kumatare kwaitongwa dzimhosva utungamiriri wezvematongerwo enyika hwakange huzerewo zvakare nehuori aibve kunamata vana veIsraeri vakange vafuratira mwari wavo mwari vakadaidza Amos panguva iyi kuti atsoropodze nokutsiura zvakaipa zvakange zvichiitika mukati meIsraeri zvechokwadi Amos akatsoropodza asingazivi kana kutya sezvakaita huori hwakange huripo mukati meIsraeri mundima iyoyi tinoona kuti Amos akaona chiratidzo kati yatingati vision pachirungu muchiratidzo umu Amos akaona mwari anova muvaki mukuru akabata tambo yokuriramisa kuvana veIsraeri pamusoro peutongi hwenyika hwakange husingatongi nenduramo uye pamusoro peuori nekudzvanyirira varombo Israeri yakange yaminama isina kutwasuka pamberi pamwari chidziro chinenge chavakwa chisina kutwasuka chinoputswa nomuvaki Israeri nekusatwasuka kwayo yazvosvika pakurangwa namwari nhasi uno mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana vezimbabwe muzimbabwe hori wapfunya chisero ane zvematongerwo enyika hazvina kujeka upfumi hwenyika hwaenda kumawere kodzero dzevanhu hadzicherechedzwa. Tambo yokururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo iri kuratidza kuti Zimbabwe yaminama. Izvi zvinoreva kuti Mwari vachazosvika pakutiranga. Ibasa remunhu woga woga remuZimbabwe, angava ari muhurumende kana kuti asiri muhurumende, anoshanda papi nepapi kana kuti asingashandi, kuti tose tirase tsika dzouori, tirege kuzvunganidzira pfuma nokutsikirira varombo, ticherechedzewo zvakare kodzero dzevamwe vanhu. Tikadaro, tambo yekururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo inobva yaratidza kuti Zimbabwe yatwasuka, tobva tawana makomborero akawanda kubva kuna ivo Mwari anove musiki wedu. Tinotenda.
Ava vanga vari Bishop Godfrey Taone zvive Anglican Church Masvingo Diocese vari parunare kuMasvingo neStudio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kubva kuchikwata Christlike Choir. Iye zvino tokupai kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Nako kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muhofisi yameya wechitungwiza avakambomiswa basa. Mhuri dzinodarika 150 dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothmore ari pedyo nechegutu. Nasi mchikamu chedu chechitendero, manzwa hurukuru ya takaita na Bishop Godfrey Taoneji ve Anglican Church Mashingo Diocese. Tavatashuka kumagume chorongwa chedu, anukuwe nikayene mufaro, ndini chonga kandemiri, ndokusia mina ntungamili nkomo.